mazuva akumira zvakanaka munyika zvirikuoneka kwese kwese. Kubva kuvashandi vehurumende ye, kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemabasa. Hazvo zvekuti munhu wese anongozviona. Zvipatara hakuna mishonga, vanoshanda kuzvipatara vacho havasi kubhadharwa, mari yavanobhadharwa haikwani. Kuti vatoendesa vana vavo kuzvipatara, varairidzi mari yavanobhadharwa haitokwani. Kuti vaendese vana vavo kuzvikoro, hazvina kumirira zvakanaka kune munhu wose muZimbabwe. Saka kana bumiro remutemo rekonstitution yeZimbabwe rinopa vanhu kodzero dzekuratidzira kuhurumende kuti havasi kufara nemamiriro ekunze. Saka zviri pasi pemutemo kuti vanhu varatidzire kuhurumende kuti havasi kufara.
Vamavhaza, munoti nezvataurwa navamahiya?
Dambudziko ratinaro nderekuti kune vanhu vane pfungwa dzavo vari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo, vari kutya sarudzo dziri kuuya idzi. Saka varoda kuedza kufanogadzirisa pamberi pedzimwe nyika kuti Zimbabwe inyika isina kufara, isina runyararo. Saka varoda kukonzera mhirizhonga kuitira kuti kana vachinge vazokundwa pasarudzo vanozoti takabvira kare kushungurudzwa. Chechipiri, Zimbabwe hairambidze vanhu kuratidzira. Pane zvikonzero zvapiwa zvinoita kuti vanhu vasaratidzire. Zviri kuitika kumusha iko zvinoizvi hainei nenyaya yekuratidzira, inyaya yevanhu vari kushandiswa kuti vanyangadze chimiro cheZimbabwe. Ndokusaka vari kuita mademonstrations even outside Zimbabwe. Kuno kuengland, kuamerica, every embassy vari kuita mademonstrations. Hurumende yeZimbabwe iri kuZimbabwe, why do you want to demonstrate outside? Saka zvinokutaridza kuti zviri kuitika iko zvinoizvi izvi chiri chori chinangwa chavakatogadzira kuti vanyangadze zita rehurumende nenyika yeZimbabwe.
Vamahiya, tiri kunzwa Dr. Mavhaza vari kuti zvese zviri kuitika zvakanangana nekusvibisa zita rehurumende nenyika yeZimbabwe, uye vanhu vari kushandiswa nenyika dzekunze. Munoti?
Ndinoona vamavhazi vari muno munyika yedu yeZimbabwe parizvino. Kana vari muno vanogona kuzvinzwisisa kuti chiwa vamavhazi muno muZimbabwe chaakungotengeswa neUS dollar chete. Kwaunonotenga havatodi maRTGS, ukatoda kutenga chingwa neRTGS vanotoramba RTG ratipei US dollar. Apo chingwa chingori basic vamavhazi. Asi toda kurasa kuoma kwakaita zvinhu. Kune munhu ari kutambiriswa zim dollar. So munhu akadaro haatumwe nemwe munhu. Kana uchiratidzira kuhurumende yako iri kutungamira panguva iyoyo, unenge watumwa nani? Vanhu vari kutumwa nenzara, vari kutumwa nekushupika kwavari kuita. Nyaya yasarudzo kupa vanhu mukana kuti vabvise hurumende iripo vaise yavanoda kana kuitsosera. Kuchinjwa kwerejimu kuripo pamutemo. Hatitumwe nevamwe vanhu. Tiri kuzvituma, uye vanhu vari kudai vari kutoenda kumapurisa zviripo. Saka vanhu kana vasingafari vanofanira kuenda kuhurumende yacho iyoyo votaura kuti hatisi kufara. Ndosaka zviri pamutemo kunoratidzira.
Dr. Mavhaza, hurumende iri kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu, asi ichizohwanda nenyaya dzekungotuka venyika dzekunze nevemasangano akazvimirira kuti vari kuda kuefekta regime change kana kubvisa hurumende. Zvivo zviri kuitwa nehurumende kugadzirisawo chimiro chayo kuti isarambe ichingonongedzwa.
Ukaona munhu anenge achingonongedzwa, munhu ane bhora ndianomakwa, imbwa dzinohukura mota iri kufamba yakamira haihukurwe. Saka mukatongora miromo yawanda yakanongedzera kuhurumende, zvinoreva kuti hurumende iri kushanda basa rakaisonaka kushandira vanhu vayo. Asi kune nhunzva tunzva nhubu nharadada dzisingade kuona hurumende ichibudirira. Vanhu havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kuudzwa maconditions kuti iko zvinezvi tine dambudziko rakati nerakati, mozoratidzira mumwe musi. Tobva vati aiwa matiudzirei, hatiudzwe izvozvo. Asi tiri kuona nekuti hatisi mapofu kuti kune ari kuvatuma, ari kuvamonyorodza maoko. Kune vari kupiwa mari vana mahiyava nana mutasa ava vari kupiwa mari kuti vanyangadze zita reZimbabwe. Nyika yeZimbabwe haitengeswi nemari, inotengwa neropa.
Taurai tinzwa mahiya.
Ndinopedza ndipe kuti nyika yedu yeZimbabwe kuti ienderere mberi, vana vese veZimbabwe vanofanira kugara pamwe chete poita national dialogue. Vanovaagiriya kuti chii chatofanira kuita kuti tipedze nyaya yemhirizhonga. Togara pasi tochiya tingaide kuti tipedze nyaya yeuori. Chii chatingaide kuti tive nesarudzo dzisina mhirizhonga, sarudzo dzekuti kana tapedza sarudzo munhu wese anokudzikana neizvozvo.
Maita basa vamahiya. Dr. Mavhaza, zvinotambirika here zviri kutaurwa izvo navamahiya?
Vama here about our Sakanaka Chayuzo, Asipa Shaisha, the Bekungo, Rumende, Irukunira, Rumende Kanamina Chakura, Wayamutauri, Asi, Chimomira, Tangata Gatsirisa, Tangata Wana, which is clear for us to demonstrate.